Inizona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi, nekuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa masendi dzakakuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi ndiyo inozoita kuti manje deficit iya ichikura, chikwereti choramba chichikura, ndisingazivi kuti tinere mari ravakatsika vamunanga gwande riti. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira, asi vanhu vezimbabwe vanhu vagara vane shungu dzokurima. Kana price kana kuti mutengo wegokoko ravanotengesa kuGNB wakanaka, vanhu havatsvaki kana kutombokuambi, vanongotenga mbeu dzavo vorima. Asi handifungi kuti vachazvikwanisa nekuti mari dzacho pana varimi 7 nyangwe kuti 8 million kana kuti even 10 million. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndodambudziko randinaro nerindisi yacho iyoyo.
Iko zvino tiri kuona kuti zvinhu zvakukira mitengo sezvakaita nyangwe huku chaiyo, nyama yehuku nezvimwe zvakadaro, ukovo nyaya dzemari dziri kunetsa mumabhangi. Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba? Sezvo ndoona sokuti vari under pressure yekuti zvinhu zvikurumidze kutosanuka.
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo, zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyotsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonanga kwa akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera, vanhu vari kugozvegwa chaizvo nokuti mitengo yacho yakura. Zvisinei, kana vashandi vehurumende vakapiwa mari, mari dzacho dzinowanzobatsira likwidhiti kuti inge ichikwira ichibatsirika. Vanhu vanokwanisa havo kuti vange vachibata bata vanotengesa vachiwanawo mari, vana vanhu vanoshanda vachiwana miroro yavo nguva ichiripo.
Chimwe chinhu chavakataura zvo purezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muzimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Vanhu vakasununguka mabhizinesi ava vane mari dzavo vemabhizinesi vakasununguka zvose zvakaita saizvozvo. Hatisati tambowana situation yakadai, munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tinangoti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti zvirongwa zvacho zvotaurwa nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi, tinangoti long term implementation. Asi kutaura nekugadzirisa mitemo kwakanaka nokuti vanonyatsogadzirira kuti mitemo yacho inge ichikwezva kuti vanhu vanabhizinesi vange vachiuya. Zvakanaka kutaura shoko rakanaka nokuti ndo rinopa confidence. Asi mari dzacho hadzingauyi iko zvino, chiba chatongomirirawo gore rinenge rako gore rakupera gore rinouya. Asi vanoshanda vekunyika madiaspora navowo vanenge vakatarisa vakaitewawo nzeve kuona kuti kana vakaunza mari vanokwanisa here kutora dzimwe mari dzavanenge vawana vachiendesa kunze kwenyika. Asi zvakataurwa namunanga tanoga zvakanaka nokuti zvinopa confidence yevanhu vari kunze kwenyika kuti vaunze mari dzavo nemichina yavo muzimbabwe.
Chinofanira kutanga kugadziriswa chii?
Economisi dziri dzega hadzinyanyatsokubatsira nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu vezimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebhizinesi nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirise zvirikutaurwa zviya zviya nanabhiwa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitiki ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintentions acho anobatsira kuti adhikamise hana dzavanhu, nokuti kana vanhu vasina kudhikama nyangwe vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maintenance maorganization ndiwawo vachinzwa kuti kucrash coalition kwamira sei kuzesingi vakamira novanozoona sei prs vanozoona sei kana vakarega kufunduka. Risk sector yokunza mari inenge iri low. Saka ini ndiri kuti kwari kuna vamunangagwa tazviwa kuti muri vati vana muzvina business vaunze michina nemari asigadhirisai mutongi hwenyika hwejekerere kuti isusu vanhu vemuzimbabwe nevari dziyazora hana dzeri kuti dzikame.